Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu ndira 10/2018 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nemutori wenhau Oscar Pambuka vanobhadhariswa mari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZesa. Vakawanda vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika vopiwa mumwe mukana kuburikidza nokuwedzerwa mazuva kwechirongwa chekunyoresa chemop up voter registration chatanga mumatunhu ose emunyika nhasi. Hurumende yava munangagwa yokuridzirwa kugadzirisa nyaya yegukura hundi zvichitevera kupwira kubatare kwerimwe sangano riri kuda kuti hurumende imanikidzwe kubuditsa ongororo dzakaitwa nemakomisheni edhumbujena nachambakwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nomutori wenhau Oscar Pambuka vabhadhara madora mazana matatu mumwe nemumwe semari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority zviuri gumi nezviviri nemazana mashanu emadhora. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vanzwa vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vaende kumapurisa munzvimbo dzavanogara kamwe chete pasvondo dzamara nyaya yavo yapera. Maziwisa naPambuka vanzwa havafaniri kupindira munyaya dzekuferefetwa kwenyaya yavo uye vanzi vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno. Vaviri ava vakasungwa nezuro nekomishen inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC mushure mekunge kambani yavo yeFruitful Communications yapiwa basa rekusha mbadza kambani yeZesa zvisina tsarukano. Vaviri ava vari kumiririrwa negweta vaJonathan Samkange. Mune imwewo nyaya, mutauri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa nhengo dzedare iri kuti bato reZANU-PF harichaita misangano yaro yePolitburo panguva inogara dare iri, vachiti izvi zvinovhiringa mashandiro edare iri. VaMudenda vanoti vabvumirana nemutungamiri wenyika kuita izvi kuitira kupa makurukota ehurumende mukana wekuuya kuzopindura mubvunzo kudare sezvo makurukota mazhinji ari nhengo dzePolitburo. VaMudenda vataura mashoko aya mushure mekunge nhengo dzedare iri kubva kubato rinopikisa reMDCT dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba asingakoshesi dare iri nekurega kuenda kunopindura mibvunzo sezvaanotarisirwa kita chitatu chega chega. Patanga kugara dare iri nhasi, mudare mange muine makurukota maviri chete uye kana ivo vaMudenda nemutevedzeri wavo amai Mebo Chinomona vange vasimo, izvo zvotsamwisa nhengo dzeMDCT. Vanokokera nhengo dzeMDCT mudare iri vainosenkonese vati vange vasingatarisiri izvi zvikuru sei sezvo pave nehurumende itsva munyika. VaMudenda vazouya pave paya nemamwe makurukota vakazokumbira ruregerero. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vatenda vaMudenda nemashoko avo vachiti vanovimba kuti zvataurwa zvichatevedzwa. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe hurumende vaudza dare iri kuti mabhanga akazvimirira haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vachipindura mubvunzo wekuti sei mamwe mabhanga ari kuramba kuvhura maaccounts, vamukupe vati kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira vanhu kushandisa mabhanga, mabhanga aya haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vati vanenge varambwa nemabhanga akazvimirira vanokwanisa kuenda kumabhanga ehurumende akaita sePOSB.
Saka hakuna mitemo unovamanikidza kuti vavhurire maaccounts kune chero munhu. Zviri kwavari kuti vakutore kuti unge uite munhu anenge achivhura account kune nawo. Kasi chandinoziva ndechekuti kune mabhanga akaita sana POSB ayo ari pasi pehurumende, avo nepolisi yedu yehurumende hapana paanombofa wakakurambidza kuti uvhure account nawo.
Nengo dzedare iri dzatiwo hadzisi kufara nenyaya yekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vana vezvikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, vana vari kudzingwa muzvikoro zuva nezuva pasina zviri kuitwa nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary. Mumwe wevasiri kufara mumiriri wechegutu West mudare iri vaDexter Nduna veZANU PF.
Mr. Speaker, kune vana vasina vabereki vari kuenda kuchikoro vasingambofi vakagona kubhadhara fees dziri kutaurwa. Minister vari kutaura vachiti vabereki ngavawane simba rekuti pane imwe nguva vozobhadhara mafees. Kune vana vasina vabereki, ini hangu constituents kwangu ndakati ngavangoenda kuchikoro, saka ivavo vana vanoitwa sei?
Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vaPaul Mavhima vati hapana mwana anofanira kudzingwa nekuti haana kubhadhara mari yechikoro, asi vakati zvakakosha kuti vabereki vabhadhare mari idzi kuti zvikoro zvikwanise kushanda zvakanaka. Mumiriri weHarare Central vaMurisu Zizai vabvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti vachauya rini kuzoudza dare iri pamusoro pemari inoita mabhiriyoni 15 iyo yakanzi nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakanyangarika pakatengeswa Mangoda ekwamarange. Vachitando vapindura vachiti vaizoita izvi mukati menguva pfupi inotevera, asi sachigaro wekomiti inoona nezvezvicherwa vatemba Muliswa varamba izvi vachiti komiti yavo ichaongorora nyaya iyi. Vamudhenda vabvumirana vamuliswa vachiti bazi rezvezvicherwa rinofanira kupa komiti yavamuliswa mukana wokuita basa rayo. Zvichakadai vachitando vazivisawo kuti nyika ichatengesa mamwe mangoda ayo mwedzi unouya, uye bazi ravo richazivisa paramende neveruzhinji nematengeserwe anenge aitwa mangoda aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vagari vemumasvingo vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika, nhasi vatora mukana wokuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa ichi chemop up voter registration mumusha weRujeko, uko kwavasora vachinyoresa kuti vazokwanisa kuvhota pasvarudzo dzegore rino. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vateerera kurudziro yemasangano akazvimiririra akaita semasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, iyo iri kufamba mudzimba ichikurudzira vasina kunyoresa kuti vashandise mukana uyu unova wekupedzisira. Pachikoro cheRujeko Primary School, vashandi vedzeki varamba kudomwa mazita avo, vati vanhu vauya neuwandu hwavo kunyange panga pasina mitsetse mikuru. Amai Sungano zvarebwanashe nhengo yemura vati vaita chirongwa chikurudzira vanhu vachifamba mudzimba nekuti vazhinji vechidiki madzimai pamwe nevaimbonzi vanobva kunze dzimwe nyika vanga vasina ruzivo rwechirongwa ichi apo vakakundikana kunyoresa gore rapfuura.
Changwa chatiri kuzviitira ichi ndechekuti vanhu vazive nekuti vamwe havatozivi, uye zvekuti vanhu vave nomukana wokuti vakarejista vazokwanisa kusarudza vanovamiririra vamiririri vavo kumakanzela kuno kuRujeko. Saka chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Tatoona futi kuti vamwe vanhu vanga vasingazivi, uyezve tina maafidhavhiti atiri kufamba nawo tichivapa, vamwe vanga vasinawo ruzivo rwokuzva kuti anowanikwa kupi. Asi kufamba kwataita tichiita door to door vabva vamawana, uye vawana ruzivo, uye vari kubuda nouwandu hwavo. Tatombosvika pasenda pari kurejistiwa tikabva taona kuti maforms edu atiri kupa vanhu maafidhavhiti ari kuviwa nawo, zvichireva kuti chirongwa ichi chagona kuita basa racho chakanga chakatageta. Zviri kufamba zvakanaka zvikuru. Even vezeki varipo vatiudza kuti basa ramuri kuita rakanaka uye vanhu vari kuuya.
Vamwe vataura nestudio 7 vanga vasina kunyoresa vati vari kufara zvikuru nekuzowana mukana kwavaita nhasi vachiti gore rinovanotovhotawo sevamwe. Rasta Big Boy Mwanza ndevamwe vanoti gore rino vachatovhota nekuti vanovimba kuti michina yechizvino yeBVR ichaita kuti saradzo dzisabirwa.
This time shandinspa ndechekuti zvikuona sekuti this time zvinhu zvine zvakati nakirei nokuti panenge pane machanges ari nani. Kare kusaka tatisingacho tairegista kunovhota tasingaini nemhaka yekuti haizvona kuti chero kuvhota taingohlaya kurigiwa.
Asiwo vamwe vemura vakaita saRichard Munyenye vanga vachiita dzidziso yekuti vanhu vanyorese kuvhota vati vanga vachisangana nevanhu vakawanda vachiri kutadza kunyoresa kuvhota nenyaya yekushaiwa zvitupa pamwe nemabirth certificates kubazi rinotoresa vanhu zvitupa iro ravari kupomera mhosva yekuvaomesera.
Tasangana nevanhu vane matambudziko ezvitupa. Panyaya yezvitupa vari kuti tikaenda kwaregistra uku purosesi yacho iri kushandisiwa hiti kutogwa vanhu 30 maybe vanenge vari kum100 plus zvavanenge vachidawo madocuments nemawitness vanhu vasi kukwanisa kuzviafforda. Vanhu vakaitokumbira kuti dei pave registra vari pasaidi pevezeki vachiti vachirepuwa mazvitupa zvavo then voregistra kuvhota.
Kanzura Ward 7 mumusha weRujeko vaRichard Musekiwa vanoti vari kufara zvikuru nekunyoresa kwaita vagari nhasi uye nebasa raitwa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese nemasangano akazvimiririra.
Vanhu vandiye kunoregistra kuvhota pamopa exercise iri kuirwa namuwati izvezvi nhasi namangwana. Vanhu vakazara izvezvi paresponda neuwandi hwavo. Tiri kuvabatsira nemaproof of residence pachena haabhadhagwi. Vanhu huyai mutore muende munoregistra kuvhota.
Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZeku Masvingo vaZekspudurai avo vangachinza vasi muhofisi kuti tinzwe kuti chirongwa chemop up ichi chatanga zvinoenderana netarisiro yavo here. Chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yose kubva nhasi kusvika musi wa8 kukadzi mumatunhu 63 munyika yose uye Zeki inoti iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni 5. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti nyaya dzokuchidzirwa kwevanhu vanenge vanyoresa kana vanoda kunyoresa dzinogona kutadzisa vanhu vakawanda kuenda kunonyoresa kuvhota. Pane mashoko ekuti mune mamwe matunhu madzishe nemasabhuku pamwe nevanhu vakuru vamwe vakuru vebato reZANU-PF vari kuchidzidzira vanhu. Mukuzeya nezvanyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere.
Vanhu vazhinji vakanga vasisina hope kunyanya mumadhorobha vachiti zvinhu zviri kungooma, kuvhota kwacho hapana kwachichachinja. Asi ndinoona sekunge nesanduko yaitika munyika, vamwewo vanga vakutarisira kuti tinogona kuregista kuvhota. Vekudiaspora vazhinji vakadzoka muna December vakaregista, zvekuti vakawedzera nguva kunyanya mumadhorobha. Ndinoona kunge vanhu vanogona kuva convinca pa600,000 ivavo vari kunzi havasati vabuda, kana half chaiyo inogona kubuda kana vakanyatsoita maeducational programs akasimba.
Ukuvewo nyaya yanga ichinetsawo mumaruwa yekuti vanhu vanenge vanyorisa kuvhota onzi tionei maslip kana mareciti yekuti manyorisa kuvhota, namba dzinenge dziri pamareciti maserial number otorwa. Zvimwe zvezvinhu zvainzi zvaityisidzira vanhu vaida kunyorisa kuvhota. Mungaone paine shanduko here rwendo runo?
Ndinoti izvozvo zvinenge zvichitobva kuvakuru venyika. Iyoyi iopportunity yekuti vamunangagwa navatsvangirai vakamirira MDC vataure kuti nyaya dzeintimidation hadzifanhi kunge zviriko. Mapurisa akakreatawo mvumo yekuti vanhu vakwanise kuenda kunoripota, nekuti chokwadi isusu takaita maprograms pandakanga ndiri kumba nevanhu vaibva kunzvimbo dzakaita sana Mpakose naNambare. Iyoyo nyaya yekutyikidzirwa yakabuda, nekuti pane vanhu vainzi vari kufamba vachigogodza pamadhoo evanhu vachiti iwe waregista kuvhota here kuepwet takazvizwa. Asi zvinenge zvichitotora kuti ivo mapoliticians, maMP nevakuru venyika vataure zvakasimba. Ndinoona sekunge ndipo pane dambudziko kuti maMP mazhinji havasati vanyatsobuda pachena kuti vataure kuti aiwa isu tiri kuonawo zviri kuitika, tisi kuda nyaya idzodzo dzeintimidation. Vakuru vezvemapurisa vanofanira kutaurawo zvekare kuti aiwa isusu hatisi kuda zvatiri kunzwa izvi zveintimidation.
Abo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipot Endere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiririri weAmerica kuNetherlands vaPeter Hoekstra vanetsana nevatori venhau munyika iyi muzuva ravo rekutanga basa zviri pamutemo pamusoro pemashoko avakataura muna 2015 apo vakati maMoslem akakonzera mhirizhonga muEurope yose vakavapomera mhosva yokupisa dzimotikari nevezvematongerwo enyika muNetherlands. Vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vari mujere muMyanmar vapomerwa zviri pamutemo mhosva yekutyora mutemo wenyika iyi une chekuita nezvakavanzika zvenyika weOfficial Secrets Act. Vamwe vanhu vaviri vakuridzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasadzamba-dzamba panyaya yegukura hundi vachiti vanofanira kushandisa masimba avo semutungamiri kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maonero aya anotevera kukwira kudare rehigh court nezuro kwemamwe masangano emubulawayo anosanganisira reIbechu lika Zulu nechikumbiro chekuti vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi pamwe nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yedhumbu chena commission pamwe neyeJambakwe commission izvo zvaive nechekuita negukura hundi. Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya zvakakosha kuti vaMnangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mumwe wevane maonero aya ndimuzvari Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa.
Nyaya yegukura hundi inyaya yakakura kana takatarisana nehistory yenyika yedu. Hatava nekwari kuti tiri kuda kuenda, haigoni kuti iswe pasi pekapeti. Chero tikazvizama sei senyika hazvikwani. Chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike ende nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chokwadi chete ndechinogona kusunungura munhu, chero bhaibheri rinodero. Ndinoona vaMnangagwa sezvo taona pasainwa National Peace and Reconciliation Act mufiki adarikai neimwe yandinoona sokuti chombo chingaita kuti chitange kutora direction yokuti nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chitorawo advantage yokuti vaMnangagwa ndoumwe wavanhu vanga varipo zvinhu zvakadai zvichiitika.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anotsinirawo izvi. Kudita anofananidza nyika neimba achiti imba ikasavakwa pahwaro hwakasimba inoputsika. Anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Even Bible do not Marwana to Cain, Roparemkoma Kurikuchema, Rikuchema Kwandiri. Saka ukatarisa that matter kwanza kuona kuti pane chekuita nekuda kugadziriswa kunofanira kuitwa pamusoro pekurawa kune kwaitwa vanhu. Takatarisa basa remukuru wenyika. Bane chitsvambe chekuti vagadzise nyaya. Kana vakasaigadzirisa ingozi chanesa nyika yese nzo. Ichavanesa ivo nenyika yese Zimbabwe. Saka nyaya iyi haisi nyaya yekuti vangaise pasi pebonde kana kuti vangoirasha ngaidzingo ngenunzi kana kuti unyunyu. Inyaya inototi inofanira kuti gadziriswe.
Mtauriri webato rezapu, vaipitule Maposa, waudza Studio 7 kuti maonera avo ndeye kuti, vamunangagwa, vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yegukura hundi, pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika, apo vakakurudzira vanhu kuti varegererane, vakoshewe zvakaipa zvakaitika munyika mumakore apfuura. Vamaposa vanoti kugadzirisa nyaya yegukura hundi kwakakosha zvikuru, vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
Tikuona taka vakarasikirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kuti vagadzirise nyaya iyi musi vatora mhiko yekutungamirira nyika inoiyi. Taitarisira vari ku National Sports Stadium kuti vachatanga kutaura nezvenyaya iyoyi voisa roadmap kuti ichagadziriswa sei, asi hatina kuvanza vachitaura izvozvo. Takazoshamisika takuvanza vachiti mapaikonzi ngave mapaikonzi, tikatoshamisika. Asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika, saka tikona sekuti vanogona kunge vaine rimwe navamugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi, nokuti vamugabe takavaona vachiramba kutaura nezvenyaya iyi, vachiramba kuigadzirisa, vachiramba zvakare kuacknowledge kuti zvakaitika zvakare kuti vakumbire kuregererwa.
VaBatler Tambo, avo vanoshanda nesangano reCenter for Public Engagement, vanoti kuvepo kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Act uyo wakasainwa kuve mutemo nemusi wechishanu chapfuura kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Vanoti pane kugunun'una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo, vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Ndoda kunge chimwe chingazoda kuti chiitike ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakakanganisika idzi dzemumatebelland nemumidlands, kuti kwavo kuti kungakuvakiwa zvikoro kukavakiwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvimwe zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dzese idzi vave nepundutso iri nani vaine upenyu huri nani, nekuti vazhinji iko zvino vanokona kuona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure zvikuru sa nenyaya yekukura hundi. Iko zvino mutemo weNational Peace and Reconciliation Act wasainwa kuti uitiwe mutemo vhiki yapera. Ngauti tanga kushanda ii commission ngaichitanga kushanda ivandudze basa rokuti runyararo rwuvepo zvakare nyaya dzekuregerana dzivepo muZimbabwe.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato rezapu vakaurayiwa mumatunhu ematebelland nemidlands panguva yegukura hundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987 apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheunit accord pakati pebato rezanu pf nezapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mashoko atiri kutambira anoti vaive mukuru wekambani yenharembozha yeNet1 vaReward Kangai vasungwa manheru ano neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva dzekuita uori. Mumwe komishina weZEC vaGoodson Nguni vatenda kuti vakangai vasungwa uye vakachengetedzwa paAvondale Police Station. Vanguni vati vakangai vari kupomerwa mhosva makumi maviri neimwe dzekuita zveuori pamwe nokubira kambani yeNet1 kuburikidza nekupa mabasa zviri kunze kwemutemo kambani yeBophela yavati ndeyeshamwari yavo. Sangano rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum, rinoti riri kuedza kutaura nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe chete nevakuru vakuru mubazi rezvinoitika mukati menyika muSouth Africa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvasungwa zvisavharirwa magwaro azvo ekugara munyika iyi eZimbabwe exemption permits kusvika zvamiswa pamberi pematare edzimosva. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika, Studio 7 yabata vanoona nezvamafambisiro ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mbeu.
Icho kwadi, vana veZimbabwe vakatura mumwe mukana wekuti vawedzedze mamwe makore anokwana mana vakatakurana namapepa iwayo, asi Home Affairs yakapa chiziviso kuvashandirwi nemabhanga emuno munyika kuti vagone kushanda semashandiro avakanga vachingoita nevana veZimbabwe kunyange zvazvo mapepa avo achinga expire. Ndingangotaurawo nemi kuti ndiri kushandisawo mapepa akaita saiwayo.
Zvinonyanya kunetsa pamapepa awa mungati chii?
Dambudziko ratiri kuona ratiri kusangana naro iko zvino nderekuti mwaka weonline application uya wakanga wakatagwa wakapera. Saka kune vakanga vasina kukwanisa kuita online application mugore rapfuura havachakwanisi kuenda mberi nekuita online application. Saka zvinoreva kuti havachakwanisi kuapplya mapepa aya. Asizve vanga vakaita online application vari kuenda zvavo vachinosubmita mapepa avo kana kuti mafomu vachitorwa mafingerprints kumahofisi. Asi kune vakanga vakasubmita mapepa avo kune vamwe vava kunyimwa mapepa aya nekuda kwekuti vari kunzi mafingerprints enyu haana kumira zvakanaka. Vanenge vane mhosva dziri kumatare nevanenge vatane mhosva dzakatovava convicted havasi kuwana, havasi kukwanisa kupiwa mapepa aya. Asi kumabank nekumabasa sekutaura kwandamboita vanhu vane Home Affairs yakapa murayiro message yekuti ngavagone zvavo kuramba vachishanda vakadaro.
Sokuona kwenyu, sokuziva kwenyu, munofunga kuti mabhanga nevasevenzerwi vachabvuma here kuti vachaita zvatorwa nehurumende izvi?
Ndingati chiitiko ichi chakaitika futi zvekare muna 2014 pakapera deparatatina permit yataitina yaii documentation for Zimbabwe project tichizopinda paZimbabwe special permit. Mapermit akatopera mazuva avo vanhu vasati vapedza kuapplya sezvazvangoita izvozvo. Handina kuona dambudziko rakati kuti murayiridzo wakangoita sowei wakaisiwa neHome Affairs kuti vatitambire kumabhenki vagone kushanda nesu zvakanaka kusvika vazozivisiwa kuti chirongwa cheZimbabwe special permit chapera kana kuti chakonkludwa namamwe mavara. Saka chirongwa pachinozokonkludwa ndo panozozivisiwa vemabhenki kuti vasina kuwana mapepa aya nezvikonzero zvakasiyana-siyana vane mabatirwo avanozoitwa. Vamwe vanenge vachinzi marejections vachipiwa mukana wekuita maapiri kana kuita appeal for review.
Saka imimi Exiles Forum munogudzikana henyu nemafambisiro ari kuitwa nyaya yamapepa aya?
Chokutanga, hatigutsikani nemafambisiro ari kuitwa nyaya yemapepa. Sokutaura kwandaita pakuti kune zvidzvarwa zvenyika yekwedu zvakapiwa mapepa aya zvakawanda. Zvino vamwe vanenge vachingopindawo pavanenge vapinda sokuti munhu wasungwa asi asina mhosva. Mhosva yobva yatorwa yoenda munhu oribva atorwa yoenda kumatare edzimhosva. Uchiri kumatare edzimhosva ikoko unotobva anenzi mafingerprints. Watobva mafingerprints aya nhau yako yobva yaita senge kana yava kuenda kuHome Affairs, Home Affairs inenge ichitova tori nemhosva kudhara. Saka yobva yakunyima bepa riya ichiti mafingerprints ako haana kubuda zvakanaka. Saka iroro tinoona riri dambudziko richakanganiswa zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvakakurisisa. Saka taitokumbira tiri kuingejawo neofisi yedu yeembasi neveministri yomuno kuti ichi chimiro chiripo chokuti munhu asati abatwa nemhosva obva anyimwa mapepa chinokanganisa magariro edu atakanga tichiita akanaka. Ndo dambudziko guru ratakatarisana naro iroro nekuti mapemiti aya haapirike kuofisi dzeHome Affairs. Unotobzoende kukoti, kuenda kukoti kunoda maadvocates, kunoda maattorney, zvese izvozvo zvinodhura. Saka tinoona zvikanganisa vana veZimbabwe nenzira yakakurisisa.
Avo vange vari vanoona nezvemafambisirwo ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinosangana pa Let's Talk na 8 p.m. Maneru Anasi. Anokuene kaino mfaro ndini tanono kawande mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolesithathu mhlazima zilishome kozibandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kumele alungise kube lamalizosizi ngoba i-curriculum leyo izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundi ezifunda edolobheni lasemakhaya.
Abazali lababalisi bathi uhulumende kumele alungisise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum.
Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokutshengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession.
Lanxa ibandla le-MDC lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla, kulabanye abathi ulakho ukwehla esikhundleni lesi kunsukwana ezizayo. Kudaba esanda kuluthola owake waba ngumkhokheli wenkampani yencingo eNet1 umnumzana Reward Kangai ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazali labantwana bathi uhulumende kumele alungise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abazali abaningi kanye lababalisi bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye le indlela yokufundisa kumbe i-curriculum isethulwa ngobe ngumphathintambo wemfundo ngaleso sikhathi umnumzana Lazarus Dokora. Kuthe ngokuguqulwa kukahulumende kwafaka umphathintambo omutsha, abantu abaningi bathaba benekana ukuthi le i-curriculum isizaguqulwa. Kubuyele kwendala kodwa akubanga njalo. Umnumzana Wellington Msipa omunye walaba bazali uthi uhulumende kumele ananzelele ukuthi i-curriculum le ingakhohlwa abasemaphandleni.
Uhulumende kumele alungise kube lamalizosizi ngoba i-curriculum le izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundi ezifunda edolobheni lasemakhaya. Abasemakhaya abalamali yokuthenga omakhala enkukhwini lama-laptop angkhona.
Omunye njalo umzali umnumzana Tafatswa eBet uthe bona njengabazali abala imali yokuthenga iningi yempahla njengamakhompyutha esifunakala ukuthi abantwana bafunde ngendlela entsha.
Sali thina sithi i-new curriculum le ayiyenzi. I-disadvantage esayidini lethu, thina imali zokuthenga ama-laptop asizitholi. Isimo zethu seZimbabwe njengoba lisibona sinzima, izinto zakhona zokuthi besebenzise lawo esowathi ngama-inputs kuyabe kungekho. So kucela kusiba i-disadvantage ebantwaneni. At the end of the day basebefundiswa kunyela practical.
Umbalisi unkosikazi Primrose Banda yena uthe i-curriculum le entsha inhle kodwa iphangiselwe, njalo uhulumende bekumele aqale ebeke eceleni imali yakhona andubana aqhubele lo hlelo.
I-new curriculum i-right kakhulu ngoba wonke umntwana uyagoqelwa phakathi. O-gifted eklasini longekho gifted eklasini usesenelisa ukuthi athole okokwenza laye. Nxa kusasa yakhe ithe yaphumelela wenelisa ukuthi kumbe abe ngekho gifted eklasini, kodwa nxa inelisa ukuthi agijime kumbe ukuthi adlale eminye imidlalo enjenge-art and culture, umntwana lwana uyabe eseyiphumelela.
Unkosikazi Sibanda uphinde wathi ababalisi kumele bafundiswe indlela lezi ezintsha ngoba labo bengazilutho ngalokho.
Ababalisini it's a challenge kakhulu ngoba abaningi basadinga ukuthi bayenze like ama-staff development, ama-workshops bafundiswe ngayo i-new curriculum naleyi. Abanye bayazi even yona ikhompyutha engumbalisi, kodwa kunje sokumele ayifundise futhi eklasini, okuyinto futhi esenzima kakhulu lebazalini.
unkosikazi Sandisiwe Mlotshwa ungumbalisi kwesinye isikolo eseHarare. Yena uthi uhulumende kumele ancede isikhathi sasekhona ngoba akula mzali othanda ukubona umntwana engaphumeleli ezifundweni zakhe ngenxa yekharikhulamu le entsha.
Njengabazali sithi uhulumende sokufuze enze kube lula ebantwaneni ngoba ikharikhulamu le entsha ayikazwisisekibo. Uminista lowo mutsho sokufuze ayenze kuzwakale ebantwaneni bancedeke. Asifuni ukubhadala amafizi abantwana abasuke befeyile.
Ugatsha lukahulumende lwezemfundo lusungile uhlelo olutsha lokufundisa izifundo osokulethe ukungazwisisi lokukhonona ebazalini kanye lababalisi abangayizwisisiyo ikharikhulamu entsha le. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngingiGibson Bhebhe.
Oke waba ngumkhokheli wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi ubotshiwe iziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla esetheswa amacala enkohlakalo angamajumi amabili lanye 21. Isiphathamandla salikomishini umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Kangayi uvalelwe e-Avondale Police Station njalo uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukangayi wetheswa icala lokupha abangane bakhe umsebenzi engalandeli umthetho. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla sakhe phambilini kokhetho, ezinye iziphathamandla zaleli bandla zithi uTsvangirai uza kwehla kulesi sikhundla kunsukwana ezizayo ukuze abhekane lempilakahle yakhe. UTsvangirai ubulawa yimvukuzane ehlasela amathumbu amakhulu i-colon cancer njalo sikhuluma nje uyelatshwa kwele South Africa. UTsvangirai uke wasikhulumela ngomvulo ukuthi ulakho ukwehla esihlalweni. Ukugula kwakhe sokubangele ukuxokozela okukhulu lokulwisana ku-MDCT phakathi kwamacele amabili elisekela umnumzana Nelson Chamisa lelisekela unkosazana Thokozani Khuphe. Ababili laba yingwele entsha. Abasekeli baleli bandla abaningi bathi besabela ukuthi ukulwisana lokhu kulakho ukudabula ibandla phakathi. Ingcwethi kwezombusazwe njalo eligqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa uthi kuyadanisa okwenzakalayo ku-MDCT.
Kuyadanisa lokho sokwesenzakala ku-Movement for Democratic Change. Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokutshengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession. Inhlanganiso leyo yayimele ukuthi ikufake obala ukuthi uma upresident ethiya eresigna ngubani ozathatha intambo. Kathesi sokulokudonselana okuthize kungani kunzima ukuthi umama Makhuta avume ukuthi uThamisa athathe, layo iThamisa kuzaba nzima ukuthi ayekele uMakhuphe. Ubaba uMgqiri mboni ngani as a candidate yena engayekela lezi ndlovu lendlovukazi zilwe ngoba yena okwakhe mbonani he can be satisfied being the vice. So ukulwa kungaba phakathi kwamaKhuphe lobaba uThamisa and i-regional politics zizangena phakathi zidabule leyo nhlanganiso.
Ubaba uTsvangirai kusobala ukubana kaphilanga kuhle emzimbeni. Uke wakhuluma wathi ulakho ukuchiya intambo kodwa ibandla lakhe labuye lathi uTsvangirai kayindawo. Ubona engena yini kukhetho oluzayo kumbe ubona echiya lesi sikhundla?
Imfanekiso lesike sayibona ku-social media ithengisela ukuthi ubaba uTsvangirai kuzaba nzima ukuthi ahambe akonteste ebehambe emaralini. Umzimba awusavumi, umoya ungabe ufuna. Kodwa kusobala ukuthi iparty iyabona ukuthi ukusuka kwakhe iparty ingadabuka phakathi. Yikho bethe ibanga lokuthi akhiye kathesi beliyala ngoba benga kama nezi succession policy.
Umanyano we MDC Alliance wona ubona umingapi ekulwisaneni konke lokho esikubonayo kubandla le MDCT awusozo chabalale.
Umanyano we MDCT Alliance isamende esilihlanganisayo lezo zithina ze Alliance kuba uTsvangirai. Ukuthiya ukuba Tsvangirai kungaba kubulale lowo manyano.
Umnumzana Tinei Mukwewa yincwethi kwezombusazwe njalo uligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Ilunga letale lephalamende lebandla lezanu PF umnumzana psychology Mazibisa lowake wabanga umsakazi weZBC umnumzana Oscar Pambuka ababotshwe izolo besetheswa icala lokuthatha imali yenkampani kaGetsi ezesa ngaphandle komthetho bakhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ngumthethwandaba ukuhlawula amakhulu amathathu amadola umuntu ngamunye esibambiso ibail. Ngakolunye uhlangothi umthethwandaba uvumele umnumzana Ignatius Chombo yena owayengumphathintambo wezimali kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe ukuthi ehliselwe isikhathi ahamba ngaso emapholiseni sisuka kukathathu ngelanga siyabona amapholisa kanye ngelanga. Isiphathamandla se-commission ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo uthi ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela ukuvota seliqalile njalo lamhlanje okwinyanga eyodwa kusukela namhla zilitshumi kuzibandlela lusiyacina mhla ka-8 kuNhlolanja. Umoyo uthi lokhu bakwenzele labo abangazange bathole ithuba lokubhalisa. Uthi labo abangenelisanga ukubhalisa bahlanganisela abazalelwa eZimbabwe kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe agoqela iMalawi, Zambia leMozambique. Umoyo ubuye wathi bakhangelele ukwengezelela inani labantu eselivele libhalisile ngaba izigidi ezimbili. Nango umoyo exoxa lentathela izindaba yethu uGaina Gumede weStudio 7.
Okokuqala zathi sisingezelele isikhathi sizabe sisebantwini njalo okusukela mhlaka-10 January kuzofika mhlaka-8 February. Kukwenze singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazobasala urejista ngoba sathi siqalisa urejista abantu ngo-September okungani kulama-problem nyana hambelana lokuqala kohlelo nje oluthiyeneyo. Sase sithi hayi bo ngcono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesho. Sibili futhi okwenzakalayo ukuthi kube bantu laba amazimbabweni abizwa kuthiwa ama-alien abaningi babo abanabazali abasuka ikakhulu eMalawi, eZambia, leMozambique, abanye eGoli abahleli khonapha. Laba bantu bezavunyelwa ukurejista. Ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-High Court bathi bacele ukuthi umthetho okanye amandla kurejista. Lokho-ke i-High Court yabanika lawo manda, i-High Court yathi kabavunyelwa ukurejista. Baningi laba bantu siyakwazi. Ngalokho-ke i-commission ithe isifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi inhlelo ezinye ngazidalisa abantu bazibambela emuva. Ngalokho sesibona ukuthi sinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ungabe lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva. Kulast phase esayenzayo le second, third and fourth phase, ikhomishini yarejista phose yabantu abangu-5 million akwekwi-target yethu eye-7 million. Lokhu esisasilele ngabanye abantu abayi-2 million. Yibo la abantu esifundisa barejiste kathesi between now and the 8th February. Kule ndawo efana ne-Rea nakoBulawayo lapho abantu abangani kade besilela kurejista, yikho sesifikile nakhona ngale sisebenzisa ama-tactics amaningi intuthi ukuthi esihambe ebantwini emsebenzini endaweni lapho ababuthene khona ukuthi barejista.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelela ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu.
Into engani yakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo ye-proper president seseyilungisele indawo ngenxa yokuthi umuntu uyabuya nencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesitolo lapho athengakhona kumbe vela umfundisi kumbe kuyi-master kumbe xa engalayo uyabuya azithi ude ukhobane moya ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi okukhomishina of oil. Okwethi ukuthi enye iproblem esike zabalayo ukuqalisa njengwa njiwe ukuthi nga useveyo ukuqalisa lungani luyalolile kahla zezingane futhi ngama-teething problems ngesilungu. Ngalokho zethu sekulungisile kungalokho khathesi singena singabantu abageared up. Xa ungananzelela uzabona ukuthi ezi sigqiba i-last phase umuntu orejistayo kwezisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni babe-20 minutes. Lokhu kuthi abantu bethu sebefundile and efficient. Ngalokho-ke siyabona ngani kule-fence esibuyeleyo kuzabafasta kodwa abantu kabayakwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini, luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January lukonza eTabora. So it's a 30-day program.
Umnumzana Qhubani Moyo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa ecingweni lentatheli zindaba yeStudio 7 uGaina Gumede. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngokwethulwe lugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa oluthi kumele amabhanga labaqatshi baqhubeke besebenzelana laba lamaphepha eZimbabwe ama-special permits asephelelwe isikhathi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malaysia selobelane isivumelwano lenye inkampani yaseMelika ukuthi idinge indizamtshina eyanyamalala ngombimbitho ngo-2014 ithwele abantu abedlula amakhulu amathathu olwandle lwe-Indian Ocean. Umahluleli womthethwandaba waphezulu kwele Melika senqume emisa uhulumende kamongameli Donald Trump ukuxotsha inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwamanye amazwe ezalethwa eMelika besangabantwana abavikelwa iziqondiso ze-DACA. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Isiphathamandla sakweleBhilitane sibona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamanye amazwe umnumzana Simon MacDonald uhlanganelo sowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo eHarare namuhla bekhulumisana ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Embikwena wethule enkundleni yeTwitter ngemva kwalomhlangano uMacDonald uthe bakhulume njalo ngokuthi eleZimbabwe kumele lidlelane kakuhle lamanye amazwe omhlaba ukuze liphumelele. UMacDonald ufike eZimbabwe ekuqaleni kwaliviki wahlangana lesiphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo somabhizimusi. EleBhilitane like lathumela isiphathamandla salo njalo kweleZimbabwe ngolwezi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe Libutho. Amanye amazwe angentshonalanga asethumele iziphathamandla zawo eHarare ngenjongo efanayo kunyanga esanda kwedlula agoqela eleMelika. Kodwa iyaphumelela na limizamo? Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kuhambelana nenhlelo ebisenziwa lizwe leBritain kusukela uNovember kutshintshwa uhulumende kweleZimbabwe ukuthi iBritain ibhizi iphisheka ngokuthi ubudlelwano phakathi kwayo neZimbabwe kungani buyalungiswa amazwe la adlelane ndawonye. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa ukuthi iBritain ilodubo lweBrexit olutshengisa ukuthi idinga izivumelwano eziningi kakhulu namazwe amaningi bangabezama ukuthi balungise lokhu. Kodwa ngibona ngani udubo olukhona olungaphangisa luhluphe iBritain eminyakeni emlutshwane elandelayo ngolokuthi zikhona into eziningi kakhulu ezisakhangelwe ngamanye amazwe nabakhankasela ilungelo labantu ezingakalungiswa kangako ezingenza ukuthi kube le mbuzo ngendlela iBritain ekhanya iphitsheka ngayo kwezombusazwe weZimbabwe.
Sike sabona amazwe achiyeneyo lawo ethumela izithunywa eZimbabwe agoqela eleMelika. Ubaba uMnangagwa laye sesizwe ekhuluma ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Singathi kulobufakazi yini bokuthi impela amanye amazwe akhanya eselungisisa ubudlelwano bawo leZimbabwe?
Hhayi, angiboni mina ukuthi kule bufakazi obungako vele kuyinhlala yenza ukuthi ilizwe nxa belike lahlala lingekho kumanyano wamanye amazwe nxa kukhanya kusiba le nguquko kumbe kuntshintsha umkhokheli kujwayeleke ukuthi amazwe alwisane gijimisana ngoba wonke adinga ukuhuquluza. Ilizwe elinjengeZimbabwe elombuso wenkegcekeni osolwa ngabantu abaningi njalo ongakhanya ukuthi usemthethweni lenza kube lula kakhulu ukuthi umnotho walo uhuquluze ngamanye amazwe. Ngibone ngani yikho lokho okugijinyiswa yi-America leBritain ubuhuquluzi bomnotho obungenzakala ngendlela yokuthi kulo hulumende ongekegcekeni njalo ongalabusekeli obukhulu ebantwini osebuthweni.
Uhulumende kaMnangagwa yena singathi akhona yini amanye telo awathathayo emizameni yokulungisisa obekuhlupa okufana lalo ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze mpela amanye amazwe abuye njalo adlelane leZimbabwe?
Ukusegcekela ukuthi akawuqakathekisa kangako lokhu uhulumende kaMnangagwa njalo akaqhaba ukwenza ungakhakathi si wakhe inhlanganiso entsha abayithi nge-National Peace and Reconciliation engatshengisa ukuthi ilamandla okwenza olutho njalo okupha abantu abaphambanisa amalungelo abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Sixoxelaye ekweleBhilitane lapho afundisa khona ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University. Ukuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe sokubangela ukuthi abantu abaningi bangene emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa leBotswana ukuyathenga ukudla lokhu. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abanye abe Zimbabwe abasendaweni ezingakhatshani leBotswana ikakhulu idolobho leFrancistown sebengena buthumuthumu bezothenga impahla yendlini. Lokhu kulandela ukuqonga kwentengo yempahla enengi ikakhulu ukudla eZimbabwe. Abasebenza emngceleni wePlumtree kanye leRamukhabane bathi babona inani eliphezulu lesikhambi elingena eBotswana libuye liphume ngalanga linye. Umnumzana Rodwell Moyo ungomunye othenga impahla yendlini edolobheni leFrancistown uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqale ndaba esifana loqonga kwempahla kanye lokusilela kwemali.
Excitement ebesilawo ukungena kuka president omutsha isimphange yaphela. Ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu generally kuzoba lula. Kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla siyehluleka lokuthi senze njani. Uhulumende usesuke wakhangela ipentsheni ka president obevele esihlupha ethatha izimali ngokweba. Aphinde futhi akhala ama MPs lama ministers ebanika imali eningi. Kodwa thina abantu esesitredini asilalutho, asikaboni lutho lokuthi kule change asiboni, sesiqalisile ukuthenga ukudla phandle kwelizwe njalo.
Unkosikazi Zandile Ndlovu laye uthi akulungiswe masinya zomnotho ukuze abantu bengabonakali besiyadinga ngitsho lempahla encane ngaphandle kwelizwe.
Olu hlupho sibili nxa sikhangele indaba yama-import bans ngoba usuphenduke layo futhi igrocery leyo akubi lula ukudlula layo ebhoda.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe aliyiphambili uma abantu belokhu bethenga impahla komakhelwane.
Into leyo ukuthi ama-grocery sesibuya sizowathenga lapha eBotswana le sisikhumbuza kudala silodube eZimbabwe sesibuya sizothenga ama-grocery lapha eBotswana. I don't think there's any improvement njengelizwe sesibuyele emuva.
Iningi kuguqela ebelingene eZimbabwe livela phandle kwelizwe laba lekhisimusi emunyu ngenxa yentengo yempahla eqonge kwamagama enyangeni ezimbili esanda kwedlula. Abacumbungula ngezomnotho bathi uma udubo lokusilela kwemali lusiya phambili ukudula kwempahla lakho kuzayo kuqhubeka. Impahla enengi iphansi ngentengo eBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
wabarate khwabarata ke egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yakhe emnandi ethi woza nhlanhla ukuzigqiba ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ubotshiwe owake waba ngusibalukhulu wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi esetheswa amacala enkohlakala ngamashumi amabili lanye. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.